Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 26, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vovimbisa kuti bato ravo richachengetedza vatori venhau pamisangano yaro zvisinei kuti vanoshandira kambani ipi yenhau. Mapurisa kunyanga orambidza bato reMDC inotungamirwa nava Douglas Ngonzora kuita musangano nevatsigiri varo mangwana achiti kuita izvi kunovhiringidza urongwa hweZimbabwe Electoral Commission hwekutariswa kwemazita mugwaro revavhoti kana kuti voters roll. Vashandi veZimbabwe Revenue Authority Zimura vanoti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa kwemazuva mashanu pasvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti sarudzo hadzigoni kufamba zvakanaka kana vatori venhau vachimbunyikidzwa kurohwa vari pabasa kana kutorerwa zvekushandisa zvavo uye vavimbisa kuti bato ravo richachengetedza vatori venhau pamisangano yaro zvisinei kuti vanoshandira kambani ipi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachamisa vataura mashoko aya pamusangano wekuziya kuchengetedzwa kwevatori venhau panguva yesarudzo. Wange wakarongwa neZimbabwe Union of Journalists, ZUCH, Media Institute of Southern Africa, Zimbabwe, pamwe neMedia Alliance of Zimbabwe, MAZ. Vati vatori venhau vanofanira kupiwa mukana wekupakurira veruzhinji mashoko kuti vakwanise kuvhota vaine ruzivo rwese rwavanoda.
Tachitaura kuti nyaya dzesarudzo kuti dzive zvakanaka vanhu vanofanira vane mashoko. Saka vanhu vese vanofanira kubvumizwa kuti vange vachiuchika mashoko. Uye vachikwanisawo kutura mashoko zvakasiyana siyana. Asiwo pane zvoda kurongwa paurongwa kana kuti mapolicies enyika. Majournalists emunyika muno vanofanira kupuwa kodzero dzekuti vaitewo sezvinoita mamwe maprofessions. Mukaenda kun'anga dzine maitiro adzo. Mukaendawo kuvaprofita nemachechi vane maitiro avo. Mukaendawo kunotarisa kune vapusa vapusa vane maitiro avo. Magweta ane maitiro avo. Majournalists anofanira kupuwa mukana wekuti ange ane marongero avo.
Vatiwo makambani ehurumende akaita seZimbabwe Broadcasting Corporation haafaniri kushandiswa nemapato ezvematongerwo enyika uye ngaite basa ravo zvakajeka uye zvisingakonzere kusagadzikana munyika.
Naizvozvo vana ZBC nemamwe manewspaper muno munyika tiri kuvapa kurudziro dzekuti tisavavana nana Studio 7 tisavavana. Ndakaona mazuva anandisi kuti muri kunyanya kutema musina kwamakarerekera isu kutaura kwenyu kana kuti pane kwamunorerekera, asi zvinhu zvikuru ndezvekuti vanhu vapuwe nguva nemukana wokupa mashoko avo nepfungwa dzavo panguva dzose.
Vachamisa vaenderera mberi vachiti vatori venhau vanoita basa rakakosha uye TCCC ichavachengetedza pamisangano yayo yese.
Tavimbisawo kuti nesu tichaona kuti majournalists paanoita basa kungava kumisangano yedu kana kuti matinobatwa mundima dzedu hatidi kuti munge mune masoso kana minzwa ingabaya majournalists edu.
Sachigaro wemisa Zimbabwe Board of Trustees vaChrist Chinaka vatenda vachamisa nemashoko avo.
Vativimbisa ivo kuti pavanenge vachiita misangano yavo pavanenge vachiita mabasa avo ezvematongerwo enyika vachange vachikoshesa kutorwa nekupepetwa kwenhau, vachange vachiedza kushanda nevanotora nekupepeta nhau kuti mashoko ange achibuda zvakanaka.
Vanoona nezvekupambiswa kwebasa muMazi vaNigel Nyamutumbu vanoti vemapato ezvematongerwo enyika havafaniri kuvhiringidza vatori venhau kunyange vasiri kupara nebasa ravo.
Kana vasiri kupara nekushambadzwa unengkoitwa na umma wairesi na umma zvibitibiti vane matana vanokwanisa kuti vatore matano iwayo hana mirishonga
zuji maz mita Zimbabwe ne mamwe masangano anomirira vatori venhau munyika vari kuita misangano nemapato ezvematongerwo enyika vachiita zvisungo zvekuti vatori venhau vachengetedzwe nguva dzese zvikuru sei panguva yesarudzo apo vanonyanyoshungurudzwa vari pabasa neremapato aya pamwe nemapurisa masangano evatori venhau aya akasangana nebato rezanu pf nemusi wechipiri uye bato iri rakavimbisawo kuchengetedza vatori venhau vakaitawo kare chisungo chekushanda murunyararo nemapurisa ezimbabwe republic police masangano aya achasangana nebato remdc inotungamirirwa navadouglas monzora nemusi wemubvuro svondo rinouya zvichakadai triple c yakurudzira veruzhinji kuti vaende kunoongorora mazita avo kuti arimo here mugwaro revavhoti kana kuti voters roll iro richabvurwa mangwana nezimbabwe electoral commission kuitira kuti vagadzirise kana pachinge paine zvisina kunyorwa zvakanaka izvi zvataurwa nevakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo mubato iri vaian macone pamusangano wavaita nevatori venhau muharare nhasi zek yakazivisa kuti chirongwa chekuongorora mazita ichi chichatanga mangwana chichibvarwa nemusi wechitatu svondo rinouya uye chichange chichitanga nenguva dza7 mangwanani kusvika nenguva dza5 manheru ndakamirira studio 7 muharare Dini Godwin Mangusha.
Mapurisa anonzi arambidza mutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora kuita musangano nevatsigiri vavo kunyanga mangwana mugovera achiti musangano uyu ungangovhiringidza chirongwa chekuongororwa kwemazita everuzhinji mugwaro revavhoti kana kuti voters roll icho chakatariswawo kutanga mangwana akare. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Mapurisa ekunyanga anonzi ati vamonzora vafanire kuenderera mberi nemusangano uyu mangwana achinzi ati izvi zvingangovhiringidza urongwa hwekomisheni inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission hwekuti veruzhinji vatarise kuti mazita avo arimo here kana kuti kwete mugwaro revavhoti kuitira kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dziri kuuya. Urongwa uhu hwakatarisirwa kutanga mangwana chivabvu 27 huchizopera musi wechitatu chivabvu 31. Mutauriri wavamonzora valoid damba vati vamboedza kuti vabvumidzwe kuita musangano uyu pane imwe nzvimbo isiriyo yavanga vachida kuitira musangano uyu asi vati izvi zvarambwa nemapurisa pamwe chete nezanu pf.
Mangwana hatingi tichifanira kuti tiine miting yedu kunyanga asi tabva tarambidzwa nemapurisa nevanhu vezanu pf vati izvoyo vezeki vane awareness program yavari kuita but awareness program yacho havasi kuitira pavenue yatachida kuti tiitire kana kuti munharaunda yatachida kuti tiitire vatori rimwe side renyanga asi vanhu vezanu pf nemapurisa vabva vatirambidza kuti hazviiti kuti imi munge muchiita musangano wenyu munyanga kana nepapi zvapo hapasi kutombobvumidzwa tabva tanzi inogo area
asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa mugwadi vati bato ravo haripindire mumashandiro emapurisa.
Hatidi vanhu vanotsvaka uta nemugate. Vamonzora vane vatsigiri vanowanikwa kuinyanga vane mutupo wokutani. Kana munhu asina urutsigiro haisi mhosva yemusangano wezanu pf, imhosva yake. Kana munhu akadana musangano wake vanhu vakasauya kwaanogoti zanu pf yamutadzisa sei? Handiti ndiye anenge adana musangano wake.
Mapurisa ekunyanga ati titaure nemutauriri wemapurisa nyika yose assistant commissioner Paul Nyati avo vatakundikana kubata panharembozha yavo. Vadamba vaenderera mberi vachiti kurambidzwa kwavaitwa kuita musangano wavo kunoratidza kuti munyika musati mave neutongi hwejekerere.
Saka isu tiri kuti nyika ino haisi yasununguka kana MDC ichirambidzwa kuita musangano zviri mumbiro remutemo wenyika kuti tinobvumidzwa kuita musangano nekuti hasina kuita mhirizhonga hapana zvatoda kuti tiite tengesa kuti tisangane nevatsigiri vedu munyanga. Saka tichida kuti tirambe takataurira vagari vedu vekunyanga vengu vakatimirira kuti aye vachiregai kuora mwoyo ticharamba tichiapply kumapurisa ticharamba tichirwisa kuti tinge tichisangana nemi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika varashwit mukundu vati kurambidzwa rambidzwa kuri kuitwa misangano yemapato anopikisa kunoratidza kuti mapurisa ane rimwe chete nebato rezanu pf. Vamukundu vati zviri kuitika izvi zvinosvibisa sarudzo dziri kuuya.
Kuita kwakaipa kucharamba kuchienderera mberi kusvika tasvika musarudzo ndozvimwe zvinokanganisa kuitwa kwesarudzo nezviri pachena kana kuti zvejekerere zvinoratidza kuti mapurisa anenge aine rimwe nezano PF mukudzvanyirira mapato anopikisa zvinonyorwadza kuti vamonzora PSAP vaita semunhu ane rimwe chete navamunangagwa asi vakuona kuipa kwakuita mapurisa kana vachinge vashandiswa vapedza kushandiswa mapurisa akuvarambidza kuita basa ravo rekuti vange vachitsvaga rutsigiro.
Bato reCitizens Coalition for Change rinogara rakarambidzwawo nemapurisa kuita misangano yaro matunhu akawanda uye kuvhiringidzirwa misangano kana kuroverwa nhengo dzaro nevanofungidzirwa kuti inhengo dzezanu PF. Vamwe vanonzi vatsigiri vezanu PF vakabudawo pavhidhiyo yakatenderera pamadande mutande akawanda nguva shoma yadarika vachikurudzira kuti mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vaurayiwe, asi zvinonzi kusvika pari zvino hapana atasungwa nenyaya iyi. Zimbabwe yakatarisana nesarudzo gore rino idzo dzakatarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu muzuva risati ratarwa nemutungamiri wenyika vaAmazon Mnangagwa. Kana vaMnangagwa vatara zuva iri, veruzhinji vane mazuva maviri chete kubva musi uchatarwa zuva iri kuti vanyore sevavhoti kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Vashandi veZimbabwe Revenue Authority kana kuti Zimra vazivisa nhasi kuti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa kwemazuva mashanu akateverana pasvondo nekuda kwekuomerwa nezvinhu uye kushaya mari dzekufambisa. Sangano rinomirira vashandi veZimra reZimbabwe Revenue Authority and Allied Workers Trade Union kana kuti Zimratu rasvitsa nhasi tsamba kumukuru wekambani iyi kana kuti Commissioner General Amai Regina Chinamasa, vashandi vachikumbira kuti vabvumidzwe kuti vaite urongwa hwekuti munhu ashande mazuva matatu chete pasvondo. Mutauriri weZimra vaFrancis Chimanda vaudza Studio 7 kuti vachatizivisa pamire Zimra panyaya iyi munguva pfupi inotevera. Izvi zviri kuuya pazuva iro vashandi vehurumende vachangobva kuzivisawo kuti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa kutanga nhasi. Gungano reZim Expo regore rino ratanga nhasi muguta reAtlanta mudunhu reGeorgia, apo zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zviri kusangana nekuyanana mabhizimusi, mitambo nezvimwe zvakasiyana-siyana. Mumwe wevari kuronga chiitiko ichi, Dr. Tonderai Taylor veZim Expo, vanoti vashandi vemuzinda weZimbabwe muAmerica vachange vari pagungano iri kutanga nhasi vachibatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda magwaro ekufambisa nezvimwe. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya weStudio 7 naDr. Taylor nezvenyaya iyi.
Zvara nhasi takakoka veembasi yeZimbabwe kuti vanga vachibatsirana nevana veZimbabwe vari munharaunda yekuno kuGeorgia nemastates ari surrounding Georgia naAlabama, Tennessee, Florida kuti vauye vachirenyuwa mapasipoti avo. Zvakare takaronga nemutungamiriri weembasi kuti auye kuno azotaurawo nevanoita mabhizinesi emaZimbabweans neavowo vari muno vemablack businesses vada kunge vachiona kuti zvii zviri kuita kuZimbabwe. Madekwana nhasi tinenge tine business dinner yekuunza vose vanoda kunzwa nezvebhizinesi chika muZimbabwe ndari muno muAmerica uyezve vanenge vachida kunoinvesta kuZimbabwe.
Zvirongwa zvenyu zvakamira sei mangwana nesvondo?
Mangwana tinenge tine maexhibition emabhizinesses vese muZimbabwe ndari muno muAmerica vanenge vachiunza zvavanoita vachiratidza kune vanenge vachiuya. Tinokoka vanhu vese muno muAtlanta vanobva kuZimbabwe nevagari vemuno kuti vanga vachiona kuti maZimbabwe ari muno muAmerica ari kuitei. Tinenge tine vatauri vakawanda pane ari vanobva sangano rekuKenya anenge achitaura kuti kana muchida kuti muexport mamedical equipment kuendesa kunyika kwenyu munozvifambisa sei. Saka inenge iri nguva yekudzidza vamwe vamadiaspora kuti vari kuzvifambisa sei kuti vabatsire zviri kuitika kumusha kwavo.
Tinonzwa zvekuti muchange muine vaimbi vari kubva kuZimbabwe, ndivanani uyezve vanenge vachiimba rini?
Mangwana Saturday tinenge tina Tami Moyo anenge achiimba, musi wesondo tinenge tina Pop 10 anenge achiimba zvakare. Vanenge vachibatsiranwa nevaimbi vari muno vedu muZimbabwe. Tine mwanonzi Charlie D muZimbabwe zvakasa ari muno muAmerica nemwanonzi Zebron.
Zvakakosha sei kuti muite zvirongwa zvakadai imo muno muAmerica?
Izvi zvakakosha nekuti chikuru ndechekuti tiri kukurudzira vaimbi vedu kuti vaonekwe kuno kuAmerica kuti tine vaimbi vane matalents akaita sei. Zvikuru muno muAtlanta ndo mune vaimbi vakawanda vemuno muAmerica. Saka takataura nevakuru vakuru vemuno muAtlanta meya vakatisanganisa neva veculture yavo kuti vakabva pakuti vachaisa Tami kuti auye kuzo imba panoti pa hip hop festival yavo.
Vanga vari mumwe vari kuronga gungano rezime expo regore rino muno muAmerica, Dr. Fenray Taylor, vachitaura naMavhilas Mushanganya wewe Studio 7 vari parunare kuAtlanta kuGeorgia muno muAmerica. Vamwe vagari vemumaruwa ekumwenezi necheredzi mudunhu remasvingo vari kuchema chema kuti vakatarisana nenzara yakakura gore rino nekuda kwekuti matunhu avo akawana mvura yemudenga shoma zvakaita kuti zvirimwa zvavo zvitadze kusvika zvakanaka izvo zvazvosvitsa pakuti vakumbire rubatsiro rwechikafu. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kunyange dzimwe nzvimbo mudunhu remasvingo nemunyika dzakawana gore rakanaka mwaka uno, vagari vemunzvimbo dzakaita sechipangai neshuro nekusara huru kumwenezi uye vari kuchikombedzi, chilonga nemanipati kuchiredzi vanoti zvirimwa zvavo zvakaramba nekudaro nzara yatofunya chisero mudzimba dzavo. Vamwe vagari vakadai ndivakatipedi baloi vekuchipangai avo vanoti kunyange hurumende iri kubatsira vamwe kubudikidza nebazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu resocial welfare, vanhu vose havasi kuwana nekudaro vanokumbira rubatsiro kumasangano akazvimiririra.
Isu vagari vekuno kuchipangai kumwenezi tatarisana nenzara, naizvozvo chokudya chai tachishoro. Saka tokumbirawo avo vanopa rubetsero vemasangano akazvimiririra kuti vapindire nokupa vanhu chikafu kuti tirarame panzara iyi inenge yafunya chisero musha medu.
Izvi zvatsinirwa naMambo Chitanga vaFeleni Chauke.
Tiungotarisira kuti hurumende daita scale up kozoredi pane vanhu vatopiwa under social office but havadezati avanhu havazikupiwa vose. So kuti titeavodero kuitira kuti maybe wedzinge kunhamba dzevanhu dzipirire vanhu vose vanhu vachikwanisa kuwana chikafu. Kafana organization yanga yadiya manani government organization yanga atauyawo badai hapendi nokuti vambe vachiassista through social office.
Vamwe vagari vekuchiredzi vanoti kushayika kwegoho kwavaisa panguva yakaoma sezvo vasina mari yekutenga chibage kana upfu muzvitoro izvo zvavati zviri kukwira mutengo zuva nezuva. Chisaga che10kg chava kuita mari inosvika zviuru makumi maviri nezvinomwe zvemadhora emunyika kana kuti $27,000 zvichibva pamadhora zviuru zvitanhatu 6,000 inova mari yave kusvika kumadhora gumi nemashanu ekuAmerica pamutsika mutema chichibva pamadhora ekuAmerica mashanu chete. Amai Sekai Hassan vekuchilonga vati dambudziko rekushaya mari riri kuita kuti nzara iwedzere mumba mavo.
Kwachirongwa kune nzara isingaiti, hazvina hazvina kuita bhuku nomvura yacho hakuna kana chikafu, tiri kuchema nzara isingaiti. Nyangwe kubatsirika kwacho mhino tingabatsirika sei nenzara iriko gore rino.
Valingston Chikutu vati dambudziko ririko rakakonzerwa nemvura zvinozivikanwa nekudaro vanoda rubatsiro.
Ya kunoku kunoku hakuna kunyatsoibva because the first rain yakanaya yakanga iri mvura yacho yakanga isingagoni kumedza zvirimwa zvaitomera zvichitoto sazvaimera 1-1 saka 1-1 izvozvo ndo zvakazoibva. Saka harisi goho rokuti tingati goho rokuti rinogona kusustaina vanhu.
Hatina kukwanisa kunzwa zvizere kuti hurumende iri kuitei panyaya iyi. Kubva kumunyori webazi regurukota redunhu remasvingo Dr. Jephthah Sampanya avo vati vanga vari mumusangano. Asi mudzviti wedunhu rechiredzi vaLove Mochisema vati hurumende iri kubatsira vagari vakatarisana nenzara ichivapa hupfu pamhuri yega yega.
No, hurumende haina kumbomira zvikuru pavanhu chikafu. Kubva gore rapera iro rino iri vanhu vari kupawo chikafu nehurumende through Department of Social Development State Social Office.
Vati munhu mumwe chete mumhuri anopiwa 10kg yehupfu pamwedzi kubudikidza nebazi resocial welfare. Nyanzvi mune zvekurima dzinokurudzira vagari venzvimbo idzi kuti vadyare mbesa dzinoda mvura shoma dzakaita semhunga, rukweza pamwe nemapfunde senzira yekurwisa dambudziko renzara. Sangano reWorld Food Program rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni matatu nemazana manomwe ezviuru kana kuti 3.7 million vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yose kunyange nyika yakawana goho rakanaka. Ndakamira Studio 7 mumatsvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mambo Chundu vaAbel Mbasera vangangosungwa zvichitevera kumhangarirwa kumapurisa kwavakaitwa navaPicture Chundu avakambobata chigaro chaMambo Chundu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mapicha kana kuti piki chundu vanozviti ndivo vachiri mambo chundu akasarudzwa nemasvikiro edzinzaravo vanoti vakarohwa zvakaipisisa namambo Abombasera nemachinda avo masvondo maviri adarika. Vapiki chundu vanoti vairohwa vachinzi vape mambo chundu midziyo yechivanhu yeumambo hwedzinza rekwachundu.
Shaini yedu kunogara zvinhu zvemadzimambo. Ndichingosvika kuya ndaingorohwa roho nevacho vanga uya navo vana henu iye Mbasera ngaripo ndaitoti rovai rovai munhu tichitore zvinhu rovai tienda handidopedzerwa nguva.
Vanoti vakatorerwa umambo hwavo namambo chundu muna 2012 vachishanda nevaimbo vegurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbo vemudzviti wedunhu rehurungwe vaHebert Chirau. Vanoti kusvika pari zvino nyaya yavakakwidza kudare guru kana kuti haikoti muna 2013 vachipikisa kutorerwa ushe uku haisati yanzwikwa. Pakakatanwa eumambo pakati pevaviri ava akatanga muna 2012 apo vaMbasera vakagadzwa samambo chundu uchibva kubva kuna vapiki chundu avo vanonzi vainge vakafanobata chigaro kubva muna 2008 pakashaya baba vavo vaWilson Chundu avo vaiva ndivo mambo. Izvi zvinonzi hazvina kuvafadza zvakaita kuti vazoendesa vaMbasera vaiva gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaChombo pamwe nevaive mutungamiri wenyika Mushakabvu vaRobert Mugabe kudare repamusoro reHigh Court vachiti vainge vatorerwa umambo hwavo zvisiri pamutemo. Ndiyo nyaya yavari kuti haisati yapiwa mutongo kusvika nhasi. Mambo chundu vakagadzwa umambo vakapiwa hanzu dzeushe dzechirungu nehurumende muna 2012. Midziyo yechivanhu inopiwa mambo nemasvikiro ekwachundu yakaramba iina vapiki chundu. Midziyo iyi ndiyo inonzi yakazotorwa nechisimba panonzi pakarohwa vapiki chundu. Asi mambo chundu vanoti vakangotora midziyo yeumambo hwedzinza rekwachundu yavaifanirwa kunge vainayo chete.
Chiitiko chakaitika chakatora zvinhu zvechivanhu kumba kwapinda zvaanemakore sekuti 2012 ndapinda paumambo iye aizvirambira aizvirambire chii ishari zvinoroteta mambo ega wega rakarisa kutsendisa anenge apinda ndiye anogara nezvinhu zvori zvamambo zvakabva kugova saka iye ari fo airambira hatizvioedi kusazvirambire chii vakuru vese ndobva vati ngazvichitorwa zviende iye ndiakakabata demo akatotema svikiro nedemo paruoko.
Mudzviti wenzvimbo yehurungwe vatizora vanoti vanogadza munhu umambo vachiwirirana nemhuri dzeumambo sezvakaitika kwachundu. Izvi zvinotsigirwa nemukuru wemadzishe mudunhu remashonal and wealth vapeter pasipamire vanozivikanwa samambo ngezi.
Zvinoitika ndezvekuti kana paine tsika dzavo dziri kurashika vakakumbira vayananicha handoni pane chakaitwa vakauya pandiri ngavatimuraitamba munyaratamba imwe munoita kumuitirira kuhurumende kuitira kuti vazive kuti kana vekuru vautati tiri kuuya kuzogara neni pasina mambo chundu tosarwa mamwe mamadzimambo kuti tigadziri gakava riripo vabatanise vanhu vamuchete.
Ina kukwanisa kunzwa kumutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo kunyange vanga vachivimbisa kutaura nesu nezvenyaya dzeumambo dziri kunetsa munyika asi vakambotaurira zvavo Studio 7 nguva pfupi yapfuura kuti vana mudzviti vavo vanotevedzera urongwa hwemhuri dzeushe uhwo hunosiyana nzvimbo nenzvimbo. Mhuri dzakawanda munyika dzinonzi dzapesaniswa nemakakatanwa ekurwira umambo vamwe vachitosvika pakubatanirana mapfumo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nanyanduri achiri kusimukira Victor Zivanai uyo anosanganisa netembo dzake nemagitare. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
This is a call to stop gender-based violence. Love yedu pataidana naefloa kunge river na magimukaranga Titan Somanji.
Sigara kundi dikta asinga teme danga raka tanga mshure mkingi shamari changu zaa kundi danga nekuti dikta matema danga sarana gazo wana zisina ukozira kumbe tingi tikitambane masewa kuru doo pandaka tanga kushitu ayo enu mandidana mkingi tivika asinga teme danga saka pandaka zutanga spoken word literature doo pandaka tanga ushaniso ushitere kuti dikta asinga teme danga nukutinda kange ndori farira
waimbo nyora netembo uchiruku University of Zimbabwe uko wale papi manji
Nyora nimetembo asina kutangira pa University of Zimbabwe chakatanga tshiri kuchindondo maoko mugore ra 2011 asi takazoona kuti ai zvakakudikwa nevanhu mazuva ano zvavasiyana saka takazochinja tichiita kuita inonzi modern poet inova spoken word saka ndoya tava kunyora
pari zvino ndezvipi zvauri kubura
zvino tinebhuku rinonzi mupakwa parwendo umo mune nhetembo dzangu 5 dziri kuitwa padanho reolevel kotiwo zvakare nebhuku rinonzi kwaisa vakuda kwangu rakanominitwa pamanama awards mugore ra 2019
As I read of the explicit promiscuity I think I am ugly I am a mistake above all I am loose
vamwewo vaunoshanda navo ndivanani
nyanduri dziga zvanai vanoshanda nevanhu vakawanda sanganisira ana chinjere mondera ana oscar gwiriri vanhu vamendo vangu oshandawo zvakare namukoma wangu mukoma cheomo mutozuka ndo vandobata navo zvikuru sei saka tichishanda zvinyorwa
une mashoko here aungapewa vatsigiri vako
mashoko anenge ataure kuvatsigiri vangu ndekuti ai rambai muchinditsigira kunditsigira kwenyu kunondipa manyukunyuku ndinoziva kuti izvi zvekunyora izvi kazhinji kacho hazvina chouviri chazvina asi kana vanhu vachinditsigira ndinondiwa manyukunyuku ndinonzwa kufara zvinondipa shungu yekuti ndirambe ndichienda mberi
kuivo vanoda kubatawo nyanduri victor asingatemi nedanda vanokuwana kupi
vanoda kundibata vanondibata panhamba dzangu dzewhatsapp dzinoti 0716 36 0009 payoutube vanoenda munoendawo munoonawo ndori dzangu dzandakanyorawo munokosecha muchiti victor asingatemi danda munoona content
Also like a starving vulture. Enjoy. When will I
chipawe imwe chete sehoza Friday kudai atinobuda nayo mudariro
panoda kubuda nako mudariro nekuti mojolo the pandemic akare mu album rangu rinonzi soliloko mojolo the pandemic
mojolo the pandemic yangu mhaka ndeye kukuda zvisina kana manyepo ndiyo yasaki sound pake mhepo nemanyepo kondaizive kuti ukadyara chokwadi unodzorowa nemanyepo iko zvinonda nguva sarungano asina kana paivepo chokwadi pakati pangu newe chaisavepo cheta ndingazvitedzeri pamwe dzinonditevera imhepo asi kwete kutodanana newe ndiko kwaita wakudzinganisana nemhepo
bhebhi wakandiramba ndakapererwa kozi ndandakapererwa you turned back on me ndada kutyisa pachingwa love yedu yaibvira kunge moto waiswa peturu though we broke up ndakusudurwa ndautsvaga loya kugara ndiri 1 kuri kurwadza kunge lockdown unoziziya inga magoodis ndaitenga 1 chandaisaita kutema danda despite all my efforts I was a loser don't leave it
chinondinetsa ndechekushandakatadza ndopasi actually the previous day takatodzana kuti ndaita love you but I love you too ndiko here kundida kwacho kwokundiona sekuti kundisimudzira bhonzo mumhepo ndibhutsura katu anyways muchipenda pete iso dzingachema but never again will I trust you
wantantane bhondi chanjasara kutenga maus kana maranza but you decided to throw me under the bus wanguva kundiona sebedzi nai linde you used to say you lean on me you made me believe in love you said you love more of me kunge madhuku ndandakukuona semurora wamai wakasunga dhuku wakandiremera dho pasina skero you left me second hand kunge hembe dzemubhero ndakazvigaya sometimes ndinobuda hupfu cause misodzi yangu yakasvika pakupera chisingaperi chinoshura but wakandishura wena asingateme danda
manga muchinzwa nhetembo inonzi mujolo the pandemic manzwo hurukuru yaitwa naivanzi dzininga westudio 7 nemunyori wenhetembo idzi victor zivanai ari parunare muharare tinokupai chimwe chirongwa chemagitari nemusi wechishano svondo rinouya kune vaimbi navananyanduri vanoda kupinda muchirongwa chino tibatei pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM manhero anhasi tiri kukurukura nezvegungano rezim expo iro riri kutanga nhasi muatlanta kuno kuamerica tichitarisawo nezvevimbiso yemutungamiri weccc vanelson chamisa yekuti bato ravo richachengetedza vatori venhau uye kutariswa kwegwaro revavhoti neveruzhinji kutanga mangwana sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi Mutungamiri webato kumopikisa Citizens Coalition for Change vane Nelson Chamisa vano imbisa kutibato ravo richachengeteza vatoro venaupa misangano yavo. Mapurisa kunyanga anorambidza bato reMDC kuita musangano nevatsigiri varo mangwana achiti kuita izvi kunovhiringidza urongwa hwekutariswa kwemazita mugwaro revavhoti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti muve nekupera kwesvondo kwakanaka ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 26 Nkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sizayenza konke okufanele kwenziwe ukuprotekta ke abathatheli bezindaba. Njalo ke sizayenza konke ukubana ke iindaba zethu ziyazakali kumajournalist ama-editor labo bonke ke abathapha izindaba ukubana bebe lolwazi.
Umkhokheli webandla le-TCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo elizweni kumele intatheli zindaba zidlale indima yazo zikhululekile njengokumunyethwe isisekelo sombuso welizwe.
Hayi, isinqumo se-City Council lesi mbona ingathi kasisebenzi ngoba i-ground kulezi nsuku isilevu kumuntu wonke. Abantu bona laba abanye abathengisayo ngabantu akade besebenza kuhle belamabhizinesi abanye bakhona.
Ikhansili yedolobho leGaborone kwele Botswana ithi abokuza kumelanga bathengise ezitaladeni ngoba lokhu ngumsebenzi obekelwe izizalwane zakulelo lizwe kuphela. Uqala namuhla umbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika okucebisana ngezamabhizimusi owezim Expo edolobheni leAtlanta eGeorgia. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla le-TCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo elizweni kumele intatheli zindaba zidlale indima yazo zikhululekile njengokumunyethwe isisekelo sombuso welizwe i-Constitution. UChamisa uthi intatheli zindaba kumele ziqhube umsebenzi wazo zingathathi cele njalo kungelabandla lezombusazwe ezilisekelayo. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba eHarare namhlanje, uChamisa uthi ibandla lakhe lizimisele ukusekela umsebenzi owenziwa zintatheli zindaba esithi ziqakathekile kakhulu elizweni ikakhulu ngesikhathi sokhetho.
So I hear you that the environment within this journalist network has difficulties. I would say, it's also to do with the nature of our politics.
Ngiyalizwa ukuba umumo osebenza intatheli zindaba zethu kumele ulungisiswe, kodwa kuhluphayo ngezombusazwe wethu ukuba siyaswela amapholisa asincedisayo ukuze sigcine ukuthula emhlanganweni yethu. Nxa kungela amapholisa sigcina sisebenzisa isecurity yethu, yona iyabe ingalungelanga lo msebenzi. UChamisa uthe uyakudana ngokuba ibandla lakhe kaliphiwa ithuba lokukhuluma emsakazweni efana leZBC lakumaphephandaba anjengeHerald leChronicle lamanye aphansi kukahulumende wona athi ngamankampani athola imali kuZulu esithi kumele anikeze uZulu amathuba. Lokhu kugcizelwe isikhulumeli sebandla lakhe umnumzana Gift Osalo Siziva, yena othi ibandla lakhe lizenza konke okusemandleni alo ukuba intatheli zihlonitshwe
ngesikhathi sokhetho.
Sizayenza konke okufanele kwenziwe ukuprotekta ke abathatheli bezindaba, njalo ke sizayenza konke ukubana ke iindaba zethu ziyazakale kuma-journalist, ama-editor labo bonke ke abathapha izindaba ukubana bebe lolwazi.
Ekhuluma emhlanganweni munye, umgcinisihlalo we-Media Alliance of Zimbabwe uPerfect Hlongwane uthi bona njengenhlanganiso bafisa ukuthi intatheli izindaba zihlonitshwe, amalungelo azo okusebenza zikhululekile. Ukumunyethe kusisekelo sombuso welizwe, ikakhulu khathesi ilizwe likhangelane lokhetho olukhulu.
Sibone kuqakathekile ukuthi sikhulumisane, sixoxisane phakathi kwentatheli izindaba kanye labezombangazwe, amabandla ezombangazwe. Inhloso kuyikuthi kube lo dlame olukhulu lapho sibona intatheli izindaba zihlukuluzwa. Sasesibona thina ukuthi kungcono ukuthi sikhulumisane labo, ukuthi lapho intatheli izindaba zisiza thatha indaba emhlanganweni yabo, emaralini lentweni ezifana nalezo, kufanele ukuthi bona babe leqiniso lokuthi intatheli izindaba zilondolozekile, zivikelekile ekuthini zingaze zahlukuluzwa.
Umhlangano lo owenzelwe emahofisini kaChamisa eHarare ube ugoqwe ngabomanyano wenhlanganiso zentatheli izindaba zonke elizweni, eye-Media Alliance of Zimbabwe. Lo asiwomhlangano wakuqala, asebewenze nawamabandla ezombusazwe begqukuzela ukuthi intatheli izindaba zihlonitshwe ukuze zisebenze zikhululekile, zingahlukumezwa, ukubotshwa kumbe ukulwisa ukungena kwezinye izehlakalo ezilelungelo lokuba khona njengalokho okumunyethwe kusisekelo sombuso welizwe. NgoLwesithathu yona le viki, abemazi bacoce omunye umhlangano ofanayo lapho intatheli izindaba zihlangane lebandla lezanupf esigodlweni sebandlaleli eHarare. Abemazi bathi ngabayikuma ngamabandla lawo mabili kuphela, kodwa bazaqhubeka behlangana lamanye agoqela abe-MDCT ekhokhelwa nguDouglas Monzora ngomvulo, lamanye ngalesi sikhathi eleZimbabwe lilungiselela ukhetho lokudinga amakhansila, amalunga edayela iphalamende kanye nomongameli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uqala namuhla umbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika okucebisana ngezamabhizimusi oweZim Expo edolobheni leAtlanta eGeorgia. Lo mbuthano uphela ngomvulo ngekhefu leMemorial Day. Leli liza kuba lithuba lokuthi abehofisi yomeli weZimbabwe eMelika bahlangane labo somabhizimusi abangaba befisa ukusungula amabhizimusi eZimbabwe. Ngakolunye uhlangothi, osomabhizimusi labo bazathola ithuba lokubumba ubudlelwano kunhlelo ezehlukeneyo lokucebisana. Abehofisi yomeli weZimbabwe eMelika babikwa bezaba lendawo lapho abazabe bebhalisela abantu ukuthi bathole ingwalo zokuhambisa ezintsha, ikakhulu labo abayabe belamapasipoti asephelelwe yisikhathi. Kuza kuba le mihlangano yabo somabhizimusi, inhlelo zokuzilibazisa kanye le midlalo yenguqu. Ikansili yedolobho leGaborone kwele Botswana ithi abokuza kumele basuke endaweni zokuthengisela ezitaladeni ngoba zibekelwe izizalwane zakulelo lizwe kuphela. Lokhu kuza ngemva kokuba inhlanganiso yabathengisa okuthiyeneyo esitaladeni ikhonone ngokuthi sokugcwele abokuza iningi lingabeZimbabwe ababathathela indawo. Umqondisi Dube uyalandisa.
Inkokeli yedolobho leGaborone ikhiphe umbiko ukukhumbuza uZulu ngomthetho ovimba abokuza ukuthi bathengise esitaladeni. Lokhu kulandela umhlangano phakathi kwekhansili kanye labaphila ngokuthengisa, bona bakhonona ngokuthi sewugcwele abokuza endaweni zokuthengisela. Imithetho kweleBotswana ivumela abokuza ukuthi bathengise impahla esitaladeni. Omunye oweBotswana okudlaniso yabathengisa ukutheni esitaladeni, Mnumzana Isaac Mukhwera, uthi sebethwele nzima ngabokuza abangafuni ukusuka endaweni zokuthengisela okumele sithathwe izalwane zobudlelwane zeBotswana. Uthi umhlangano wabo lekhansili uvumelane ukuthi uqala ukukhithwa abokuza endaweni ezithiyeneyo zedolobho.
Ke nnete kganye le bantsi ya rosene kwa se di
sesikhathele ngodaba lolu kulabanye abokuza abalegunya lokusitshela ukuba abayindawo noma umthetho usegcekeni ukuthi akumelanga bebanzane indawo zokuthengisa labantwana basekhaya.
Owenhlanganiso yeZimbabwe Community kwele Botswana umzana Sifa Sithuma uthi umthetho okhona ngabokuza ikakhulu abalamaphepha kawuzwisiseki.
Hayi, isinqumo se-City Council lesi mbona ngathi kasisebenzi ngoba i-ground kulezi nsuku isilevu kumuntu wonke. Abantu bona laba abanye abathengisayo ngabantu akade besebenza kuhle belamabhizinesi abanye bakhona, but i-COVID i-disoriente wonke umuntu. Abantu abaningi abaselamabhizinesi asaya-operate, imisebenzi iphelile, baye ngaphi? Umuntu lephemithi yonke into i-right, ulendlu yahlala kuyo mele abhadale i-rent.
Uthuma ngalokho uthi abantu abokuza kumele bevunyelwe ukuthi labo bathengise kwezinye indawo.
So mna mbona ngathi akusebenzi lokhu kokuthi kuthena naye lokhu ngokwaba lapha lokhu ngokwaba indawo yonke le singomuntu wonke kuyahaslwa kulezi nsuku. Akusekho lokho kokuthi ubufukamela abantu, wonke umuntu kasukume fight for the space. Ngeke umuntu abuye ezothengisa phambi kwendlu ohlala kuyo omele uyibhadale le rent esithi ngoba kukhipha.
Abanye abeZimbabwe abafana lo mnumzana Ntokozo Thebe batsho imbono yabo phezu kwalolu daba.
Into ekhona yes kuzasi-affecta thina njengabantu baphandle ngoba vele la le misebenzi le kayibekelwanga thina. Ukhumbula ukuthi vele even nakugazethi ibhali ukuthi aso yethu yabatswana. I still remember ngama-COVID ukhulume kakhulu masisi ngamatafula ukuthi amatafula ngayabatswana, of which i-kanseli nxa yona kuyiye sisenza ukuthi umthetho wangikhona usebenzi. Hhayi, akula kuthi abantu bangathini.
Uthebe uthi ngitsho eZimbabwe kuba lokukhonona uma kulabantu abavela phandle abafisa ukuthengisa ezitaladeni.
Esithatheni ini sithi ngabe ngomunye umuntu uyakwenza lokhu kithi khona leZimbabwe, wena usweli space. Uyabona lulutho olokhe luhamba lufana. So-ke manje laba baselizweni labo.
Kungekude eleBotswana labika ukuthi ingatsha eziningi ezifana lokubhaka, ukutshaya isitina umsebenzi wokubaza kanye lokugezisa izimota usungezizalwane zakhe kuphela abokuza bengavunyelwa. Lokhu kulimaza iningi eleZimbabwe liphila kakhulu ngayo limsebenzi ngoba le yamahofisi amathuba akhona ayayincipha ukuthi abantu bathole amaphepha okusebenza ama-work permit. Imisebenzi elokhu esatholakala kangcono ngeyokusebenza emapulazini, amaphepha okusebenza elokhu esaphuma kalula. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 Sabron kwele Botswana.
Ikhansili yakoBulawayo yazise izolo ukuba amanzi azobe evaliwe okwensuku ezimbili izolo lanamuhla kusukela ngehola lesithupha ekuseni kusiya kwelesine ntambama ngoba kulungiswa izitichi ezisencema laseFernhill okuzaphazamisa ukusebenza kwempompi. Umabhalane walikhansili umnumzana Christopher Dube uthi uyaxolisa kuzakhamizi ngalokho ngoba engasoze enelise ukuzithwalela amanzi ngenkonxa zamabhawuza njengenhlala yenza. Ukuze sizwe ukuthi izakhamizi kuziphatha njani lokhu, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Joseph Nkomazana ongumabhalane obona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, yona esanda kuhlangana lekhansili ngodaba lokusilela kwamanzi kuleli dolobho.
Njengezakhamizi sesingani sesihlala sesihlezi simangele ukuthi kanti kwenzakalani. Emalangeni nje besongani ukuyathembisa ukuthi sikhansi ibisingani uyasinika amanzi, especially ngesikhathi se-trade fair amanzi bengani aphuma lanxa kwamanye amalanga bengaphumi amanzi, kodwa bengani abuya ukungcanywana kulalokho okusekusenzakala kathesi. Amanzi sike hhayi sebengani futhi beqalisa ukwenza into yabo yena leyana kuyirashona okweviki kumbeni amaviki amabili abantu bengatholi amanzi. Angikwazi ukuthi kwenziwa kwini ukhansini. Vele abaningi bezakhamizi mina njengami bahlala bona bekhansili bengithumela amanotisi okuthi amanzi namhla yiliphi lokuthi elingekho. Lokhu abakukhulumayo ukuthi betshela zakamizwa ukuthi amanzi abe ngikho namhlanje kusasa vele amanzi awakho abantu bathola nzima amanzi kucouncil lapho angikwazi ukuthi kuhamba njani sacabanga sikhuluma futhi ngokuthi bona becouncil sikhisa balomhlangano icouncil ezakamuzi esithola laphana sikhuluma ngokuthi kanti council sibabuza kuthini kanti amanzi bavuma besithi amanzi akhona sila khona ukuthi angasilasta ngeibhosi umnyaka wonke kodwa inkinga babelayo yokuthi izesa iyo ebacitshela amagezi khona ngalapho kusuka khona amanzi iyobuya ngapho ageziswa khona nanku phela izesa kwaphuma statements ukuthi izesa ayisena kucitsha sethiza exempta yokucitshelwa amagezi siyamangala siyadana njalo ukuthi kanti manje ipho amanzi akhona engasabuya malanga wonke kutheni njengoba amagezi sekhona njengoba yibo ababekhala ngawo
ukucitshwa kwamanzi lokhu kuphethe njani izakhamizi njalo abanye bekhonana ngokuthi sebebhalelwe incwadi zokuthi bengacitshelwa la manzi nxa bengabhadalanga
ukhuluma iqiniso qiniso asikwazi ukuthi amabhili lawo I mean izincwadi zona ezibazinikelana abantu navela amanzi akhona engabuyisuku zonke engabuyi kwezindawo ahlala swinyanga amanzi engabuyanga kwa maphepha lawa banikelana abantu bona bekwazi amanzi awakho ezindlini njalo siyakwazi futhi khona i-billing system yabo ayisiyo up to date i-billing system yabo laba bathatha amamithi ezindlini asibaboni thina zeke sibabone babuya nje eqoqo nxa kulezinye indawo lapho babuya khona but thina sikwazi singababoni abantu bona abathatha ama-water amamithi areaders so sisize sikuyadanisa sokuthi council sisithembele ukuthi khona izesa njengoba sikwazi ukukhulu njona lezesa ukuthi amanzi asena amagezi kasena kucitshwa amanzi sokumele abe khona throughout nje uthembisa wabo ukuthi khona amanzi i-percentage yona leyana babekhuluma ngawo ukuthi emadamu kule 15% bakutsho ukuthi khona azalast up to next rain season sama ukuthi amanzi avala avula lokuthi izinto ezifisayo khona ngalezilungiswayo encima efenile kanti kufane okuyikoko okubangela ukuthi khona abantu izakamizi zingathola amanzi khona ema-industry amanzi atholakala e-town i-CPD amanzi atholakala kanti yiwapha amapayipi wona angela ayihlukana la lala abantu abathola amanzi i-CPD lelo kuzeni leli mamayini lema-industry kuyayizempta amanzi every time kanti thina abantu siswela njani yithi esibhatala amanzi and ungakhangela futhi nabo esikhuluma ngabo abazempta yibo abalezikarakati izikwereti ezinkulu kakhulu kodwa amanzi bathola teli ye sakwazi ukuthi ngama-industry sakwazi ukuthi se-CPD but laba ababhadalayo imali ukuthini la kumele bathole amanzi ngesikhathi esifaneleyo
umnumzana Joseph Nkomazana ngomabhalane obona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni lo sithandekile mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Ngonhlolanja mhla ka 15 ku-2011 kwaqala impi yombangazwe eLibya nesikhathi abantu betshengisela ezitaladeni zedolobho leBenghazi besola uhulumende wabo. Ngenxa yokuthi uhulumende wahlasela labo ababetshengisela ngobudlova ngemva kwamaviki amabili uhlangothi lwe-United Nations Security Council lwaxwayisa inkantolo ye-International Criminal Court e-Hague ukuthi ikhangelisise lolu daba Ngenxa yalokho, i-ICC ingasebenzisa amandla ayo okuthonisa amacala phezu kobugebengu lamacala empi enziwe kwele Libya kumbe atalwa izizalwane zalelo lizwe kusukela mhla ka 15 kuNhlolanja 2011 kusiya phambili. Akula kuthandabuza ukuthi eminyakeni elithumi lambili eyalandelayo akuzange kube lokuthula kwele Libya. Impi yaphela ngomfumfu ku 2011 kodwa enye yaqhamuka ngemva nje kweminyaka emithathu. Kungxabangxoza le, izidlova zalwisa zizama ukuthola indawo kwathi ingqungquthela zezimpi zona zehlukanisa ilizwe zilwela indawo ezinothe ngamafutha. Ababanja kakhulu kudlakela lolu kwaba ngabantu makhaza. Kunjalo nje, izigilamkhuba zahlasela iziphepheli ezazivela emazweni angomakhelwane ezazilubhekise okhunjini lweMediterranean Sea eLibya sijonge ukuya ezwekazi laseEurope. Ngokunjalo akumangalisi ukuthi ukwethekelela eLibya kwequla le-United Nations Independent Fact-Finding Mission ngombimbitho kuthole inqwabanqwaba yamacala ezimpi kanye lobugebengu obumangalisayo obubhekiswe ebantwini baseLibya kanye leziphepheli okugoqela ukucindezelwa kwenhlanganiso zomphakathi, ukubotshwa kwabantu ngokungekho emthethweni, ukubulala, ukudlwengulwa, ukugqilazwa, ukubulawa ngaphandle kwezinqumo zenkantolo kanye lokuthunjwa kwabantu. Ngalolu lwazi esandleni, i-ICC yakwazi ukukhipha izincwadi eziphoqa ukubotshwa kwezephulamthetho eziningi. Umsebenzi we-ICC eLibya udlala indima ebalulekileyo ekusekeleni imizamo yethu sonke eyokuthi kube lokujeziswa kwezephulamthetho njalo kube lokuthula lokuhlaliseka. Kusho umnumzana Mark Simonov, umeluleki wemelika kwezemithetho osebenza ku-United Nations. Imisebenzi yophenyo eyasungulwa yihofisi kamtshutshisi ibeke izisekelo zokuthi labo abetheswa amacala baziphendulele ngesikhathi eLibya libhekane lobunzima obukhulu. Ukucazulula ingxaki kwezombusazwe kanye lokukhuthaza ukulandelwa komthetho eLibya kuzohamba ibanga elide ekuqedeni udlakela lokungahlaliseki okuqhubekayo kwele Libya, kuje umnumzana Simonov. Ukwephulwa kwamalungelo abantu lokuhlukuluzwa kwabo kuzaqhubeka ngaphandle kokuthi kuthathwe amanyathelo okuletha ukuthula kwele Libya. Inyathelo elibalulekileyo emizameni yokuletha ukuthula yikuthi kususwe wonke amaqembu ahlomileyo eLibya ngokuphangisa kanye labalwa behlawulwa ama-mercenaries. Abantu baseLibya baya kudinga ukuthula lokuvikelwa ngumthetho, kusho umnumzana Simonov. Futhi uthi siyayisekela imizamo yenkantolo ye-International Criminal Court yokwahlulela labo abadala amacala eLibya. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kule viki kuWoza Friday sileqembu elicula umdumo wesicathamiya elemaqaqa seluphendukile njalo ledlalate lalo elitsha eliza kwethulwa ngempelasonto kusasa e-art gallery koBulawayo. U-Ezra Chisaspanda usipha lolu daba.
Ekusini lenabo
ekusini elimnyama elimnyama
Siza kuthiwa amaqaqa aphawulela uZulu idlathi labo elitsha ngempela viki. Khasiza lapho kha.
Phethi album elitsha elamaqaqa idlalade lithi lona. Ngicela linye ithuba baba, it's a gospel album. Esiyobe siyilontsha siyethula phambi komphakathi kusasa eNational Gallery of Zimbabwe in Bulawayo. Kuzoba mnandi, kuzoba ngobusuku nje bokubendumiso.
Suka ke
When follows my no one for Yen and your Samitatum Bell, for the will of my elephant.
When follows for Mimbo,
when follows for no one for Yen and your Samitatum.
It can pull a matter of self to me on my Kamez Babwe. Jalas and Potter Kulimas in the Amakel and the Katra was a Kuna. Talk about the seven one who led the Latte,
the seven engines in Amakaka. Akukho umhlabeleli okhona esimfitshileyo noma ngithi esisebenzisane naye sisebenze nje siliqembu lamagqaqa kodwa siyathembisa ukuthi kukhona nje futhi okuzayo maduze umnyaka lapho siyaphela siza yenza i-album labantwana kids album lapho esifisa nje ukuthi abantwana bazizwe beqakathekile
evangeli mama leli dlalathi elitsha lamanye apho makudala abalandeli benu bangawuthola ngaphi umculo wenu
online ungangena kuma-iTunes uyawuthola ungangena ku-Spotify uyawuthola kanti ungangena ku-YouTube channel yethu amaqaqa music uyathola amavidiyo ubukele nje maningi kakhulu kuFacebook uyathi amaqaqa music kuTwitter amaqaqa music Instagram amaqaqa music kanti kuTikTok amaqaqa music bakithi siyabonga kakhulu sengathi lingaqhubeka lisisapota ngenale ndlela lingaqhubeka lisenzela lokho elisenzela khona sinje singamaqaqa ngenxa yenu
umculo ongena amaqhaqa oculwa ngamazwi avevezelayo uyahlakaza njalo ubusisa abantu abaningi amaqaqa yiyo esilawo kuhlelo Woza Woza Friday namhlanje ayaqhaza esiya phezulu Ibe le mpela zombe elte igama lami ngezwe Jesus ba.
Ngicela elinye ithuba baba ngoba
ngifundile beshumaya
mabafundi
beshumaya
lami
ngiyathi
mina
ngumi nangizwe
mina ngicela elinye ithuba baba ngoba
ngifundile beshumaya
mabafundi
beshumaya
Hayibo soka matota ngamaqaqa akobulawayo e art gallery kusasa lapho aza kwethula idlalade la wo kulivestock namhlanje sikhangela umbukiso wezizalwane zeZimbabwe ezihlala khonapha eMelika owezim expo oqala namuhla eGeorgia. Kwanele mthaka zomuhle olivalelisayo ngenjabulo enkulu ngontungamili Nkomo libele mpela sonto elichukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani
Murarambwe.